mangwana akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechitatu chivabvu 25, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chikuru chekuti kana kune mari mbiri vakaridzi mari, mari yacho yakasimba kana iri musika mutema mublack market inodhonza iye isina kusimba yai.
Dhora remunyika riri kuramba richidzikira uremu kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica sezvakaonekwa nezuro pamusika wemari yekunze webhanga guru renyika wereserve bank of Zimbabwe foreign exchange auction.
Zvinoshamisa nekushungurudza pamwe chete nekuti uri kuona kuti vana havana hanzi vangu vari kuelementary school, saka vana vadiki vanenge vari between grade 1 up to I think 6.
Vana vadiki vechikoro vanourayiwa pachikoro chevana cherobe elementary school mudunhu reTexas muno muAmerica. Rimwe sangano rinomirira vakoti reZimbabwe Professional Nurses Union rinonyora magwaro maviri enyunyuto kuHealth Services Board pamwe nekubazi rezveutano richikurudzira kuti mashanduro evakoti avandudzwe kukundikana kwazvo vanozokanda mapadza pasi. Zimbabwe nhasi iri kubatana nedzimwe nyika muAfrica pakucherechedza zuva reAfrica Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaviri nemumwe vakaurayiwa nezuro pane chimwe chikoro muUvalde mudunhu reTexas muno muAmerica mushure mekupfurwa nepfuti. Senator vedunhu reTexas vaRoland Gutierrez pamwe nemapurisa vakaudza vatori venhau kuti vana gumi nevasere pamwe nevakuru vatatu vakaurayiwa pachikoro chevana vadiki cherobe elementary school. Vachitaurawo vari kumuzinda weWhite House mushure mechiitiko ichi, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vashora zvikuru vanorwira kuti pasave nemutemo unorambidza kutengeswa kwezvombo pese pese. Vakakurudzira kuti patorwe matano nekukasika ekumisa kuwanikwa kwezvombo nyore nyore uku. VaBiden vati vaneta nekungoona vanhu vachiurayiwa pasina zviri kuitwa kumisa kutengeswa kwezvombo. Vari kutarisirwawo kukurudzira dare reCongress kuti ritore matano anodzivirira kuti pfuti dzipinde mumigwagwa nyore nyore. Kuurayiwa kwevana vechikoro uku kuri kuuya panguva iyo vamwe vanhu gumi vakaurayiwa kuBuffalo kuNew York mushure mekupfurwa svondo rapera. Chizvarwa cheZimbabwe chiri kuTexas vaNigel Gombakomba vanoti chinhu chinorwadza zvikuru kuti vana vadiki vakadaro vanourayiwa nemutoo wakadaro, vachiti panofanirwa kutorwa matanho akasimba anorambidza kuwanikwa kwepfuti nyore.
Zvinoshamisa nekushungurudza pamwe chete nekuti uri kuona kuti vana havana hanzi vangu vari kuelementary school, saka vana vadiki vanenge vari between grade 1 up to I think up to 6. But ukaona zviri kuitika pamusaka pekuti vakupfurwa vachiurayiwa hazvizi hazvo zvekutanga zvichiitika munzvimbo ino yeTexas, but unotoona kuti zvikuramba zvichiwedzera and you tend to wonder kuti une vana uchakudza vana sei munzvimbo yakadaro yokuti unongomhanya achitora futi nekuparadza upenyu hwevanhu.
Chii chamunofunga kuti chingadai chiri kuita kuti zvinhu zvirambe zvichiitika mudunhu menyu?
Mukatondera kuti inenge gore rapfuura vanhu makore maviri apfuura governor kunoku Greg Abbott akabunza mutero wekuti munhu anogona kufamba nepfuti asina kana license. Saka mukaona situation yadaro kuti munhu anogona kungofamba nepfuti easily access izvinongopromota izvo zvakai zviitike, nekuti chero munhu ane pfungwa dzisati dzanyatsobatana kana kuti ane pfungwa zviri kunetsekana nemamental issues akakwanisa kuona pfuti hapana zvaunogona kuita. Akapinda muzvikoro, akapinda mashupu, akapinda kuchechi, nekuti anenge ari munhu akakanganisa kudhara. The next thing zvichangoitika kuita upenyu hunenge hwakuparadzwa kudaro. Saka chandinonyanyoona hangu ndechekuti imo mudunhu muno meTexas vakanyanyoregerera kuti mitemo yepfuti isambove yakasungisisa. Vanhu vanongotora pfuti chero pavaiwana pasina unyanya upfunzwa upfunzwa zvakawanda.
Tinoona kuti mukomana apfuura vana uyu munhu ane makore gumi nemasere 18 ekuberekwa.
Ndozvandasi simbotaura zvaya kuti pakaiswa mutemo kauti chero munhu anokwanisa kuwana pfuti ende kazhinji kuno mwana ane makore avo 18 anotoonekwa semunhu akura even achiri kuchikora anenge akutoonekwa semurume mukuru but tinonetsa manje ndechekuti kazhinji kacho ukatarisa vanhu ivavo vanenge vaine zviri kuvanetsa wedha mupfungwa o mumhuri o mune vanhu vanovakidzana navo vanodzidza navo saka pavanenge vazotsamwa nekuti vanenge vane iyo mamental health issues hapana chinovamisa nekuti pfuti dzinokwanisa kuwanika easily saka anobva angoita sei unongoita zvemupengo ouraya vanhu saka I think nyaya yemutemo inofanira kumbotariswa zvekare kuti at least tisapinde mumatambudziko akadai
tinoona kuti mutungamiri weamerica vajoe biden ndemumwe wevanhu vari kuti dai mitemo yaomeswa yekuwanikwa kwepfuti munotiwo nedanho ravo iroro
iya zvinhu zvinokurudzirwa chaizvo sekutaura wanganichita kuti ukaona kuti munhu anokwanisa kuona futi zvinyore nyore izvondo zvinotokurudzira kuti anything can happen nekuti hapana kamitemo inosungirira munhu kuti aiwa iwo kana une zera rakati kana kuti kana une rekodhi yakadai haukwanisi kupiwa futi so I think zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vajoe biden vari kufamba negwara rakanaka kuti at least vachitanga kuisa mitemo inokwanisa kumboti tidzore access yevanhu vari kuita futi I think he is step in the right direction
chizvarwa chezimbabwe vanigel gombakomba vari parunhare kuround rock kuaustin mudunhu retexas muno muamerica nestudio 7 munyika riri kuramba richidzikira uremu kana richienzaniswa nedhora rekuamerica sezvakaonekwa nezuro pamusika wemari yekunze webhanga guru renyika wereserve bank of zimbabwe foreign exchange auction nezuro dhora rekuamerica raitengwa nemadhora mazana maviri nemakumi mapfumbamwe emunyika kana kuti 1 US dollar is equal to 290 Zimbabwe dollars svondo rapera dhora rekuamerica raitengwa nemazana maviri nemakumi mashanu nemasere emadhora emunyika kana kuti 1 US dollar is equal to 258 Zimbabwe dollars hatina kukwanisa kubata gavhuna veRBZ vajohn mangudya kuti tinzwe divi ravo asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kuramba dhora remunyika roshaya simba uku kuchaita kuti mitengo yezvinhu zvose iwedzerwe zvakanyanya sezvo vezvitoro vachishandisa mutengo wemusika mutema wemari pakutara mitengo yavo asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vari joyce ngwenya vanoti chave kuitika ndechekuti mitengo yemusika wemari yekunze wereserve bank of zimbabwe wave kutandanisana nemutengo wemusika mutema wemari izvo zvichaita kuti dhora remunyika risare risisina basa
chipo ndechekuti kana kune mari mbiri makarenzi maviri mari yacho yakasimba kana iri musika mutema mublack market inodhonza iya isina kusimba yaichikwidza kumusoro nokuti demand yacho yemari yemusika nemaauthorities vanenge vari under pressure kuti vasvitse mari yacho paibiliga asi vanenge vasingati isvike ipapapo vanenge vachingosadharara ipapo asi chamucharamba ichingopira chete
saka izvi zvinosiya papi musika mutema tichiona kuti vazhinji vanenge vachitarisa mari dzinotengeswa pamusika mutema
chinowanzoitika ndechekuti kana mareserve bank kana central bank ine mari yakawanda yekunze vanozadza mari yacho yekunze mumaketi yoita kuzara sematomatis mutengo wodzirira saka ivo chavari kuita problem neavo neudambudziko varoende kuti vanoda kuti vange vachimaneja nei reti yekuinji yekuokin yayo kuti zviite sekuti mari yakachipa ivo vasina mari yacho yekuti kuzadza mumusika saka mari yacho yezimbabwe dhora inoramba ichingodonha chete kusvikira vangoregera nokuti simba remusika market forces akasimba kudarika macontrol forces ereserve bank saka vari kumbozvicherera makuva mari yacho ichaguma yacho isisina basa yemunomo
saka ringagadziriswa sei dambudziko iri vangwenya
emangudya ari munhu anoteerera achikwanisa kuti ange achitsvaga mari yekunze yakawanda asi neingari yezvevasamukidzavo asi ane nzira mbiri chekutanga ndechekuti angoregera kuita zvekinembank nokuti hazvibatsiri that's a control market asi kana ane mari yakawanda mureserve bank ngaachizadza mayekunze mari yezvidhora mumusika ndokuti yari yemusika mutema yaibekmakenziri asi haana munhu ane nharo anenge achingoti yeauction rate ndo chaiyo chaiyo saka zvichaita kuti dhora redu ringe ririmera kurasika
ko pane vamwe vari kuti dai nyika yangodzokera mukushandiswa kwemari yekunze zvagadzirisa dambudziko munoti
ini ndofunga kuti kana yakutarisa US dollar mitengo yedu inonetsa nokuti vanhu vezimbabwe vagara mashow business emuzimbabwe vanhu vagara vane ukaro saka tikaramba ti tangoshingira mari yekunze zvatinogadzira muno mubawe hazvizotengeki isusu ngatiite zvakatarwa nesipeta zvokufokusa kumafundamentals kuti chii chiriita kuti mari yedu inge isina kusimba togadzirisa production muromo necapital replacement kuti vati vanogadzira zvemuno vange vakawanda hapana nyika jonga ingabudirira chansa mari yekunze ngatigadzirise mafundamentals acho pane kutingoramba kushandisa mari yekuamerica
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare nestudio 7. Sangano rinomirira vakoti reZimbabwe Professional Nurses Union ranyora magwaro maviri enyunyuto kumushandirwi anove Health Services Board pamwe nekubazi rezveutano richikurudzira kuti mashandiro evakoti avandudzwe zvikuru mihoro yavo uyewo kuti vakwidziridzwe kumabasa. Mutungamiri wesangano iri vaRobert Emmanuel Chiduku vanoti vatora danho iri nekuona kuti hurumende yakavhara mukana wekuita nhaurirano nevashandi pasi petripartite negotiating forum zvavanoti zvave kuita kuti hurumende ingoita zano ndoga. Sangano iri rinoti rine nhengo dzinodarika zviuru zviviri. Studio 7 aina kukwanisa kubata Health Services Board kana ubazi rezveutano kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi, asi vachiduku vanoti vachapa vashandirwi masvondo maviri ekupindura kumagwaro avo enyunyuto avasvitsa vachiti kukundikana kwekugadziriswa kwenyunyuto dzavo vachazopa chiziviso chekuti vachazokanda mapadza pasi.
Isu tenyedza tiri kunyunyuta, saka tanyora magwaro maviri. Gwaro redu rokutanga richindairo kuHealth Services Board, which is the employer yema Health Service Employees ose. Tine nyaya dzatari chitsutsumwa nhatu pagwaro iroro. Nyaya yekutanga inyaya yemuhoro wedu, tiri kuda maUS dollars, nenyaya yekuti mari haichatokwani zvachose yatiri kutambira. Ndo chinhu chekutanga. Chinhu chechipiri yanga iri regrading yemaprimary care nurses, akaiswa marong grades, vari kuwana mari shoma shoma kutodarika vanhu vari pamusoro pavari, atingati manurse aid. Saka tiri kuti basa rehealth board kuita regrading nemapromotion procedures, vanofanira kuti vaise maprimary care nurses muright category vahore mari inokwana. Chinhu chechitatu chatati chinyunyuta inyaya yeclosure of the negotiation space. Health Services Board yanga ichisangana nevamiririri vevashandi vezveutano through the bipartite negotiating forum, asi zvaitika ndezvokuti hurumende yakaclosa negotiation forum, government representatives havana kunge vachisangana nevamiririri vevashandi. Zvatinoona ziri fesa tokuda reopening of the negotiation space. Ndo gwaro rokutanga.
Ko gwaro repiri ramuri kuti manyorera kubazi rezveutano?
Gwaro rechipiri ranga richinda kwa permanent secretary Dr. J. Chimedza. Gwaro iri tari chitsutsumwa, chinhu chokutanga inyaya upgrading yemaprimary care nurses anova certificate holders akatrenwa nehurumende paita exodema nurses makore akapfuura kumasuresure ukowo. Hurumende ikati chava upgrader, asi kusvikira nhasi nayo isati yava upgrader. Tatutari ngava upgrade. We see it as the return of the bottleneck system, which is characteristic of the Smith regime, and we don't expect that in a post-colonial state. Saka ndo chimwe chatari chitsutsumwa chechipiri, chiri kuda kuti manesisi akapedza kuita bonding yavo ngavapiwe madiploma avo kana vachinda kunotsvaka mabasa kuzhevainde. Chechitatu chatari chitsutsumwa inyaya yemapost basic courses. Kamuna akata diploma rokutanga orapa achingopiwa madiploma, zvinotaura kuti those post basic courses should be streamlined to post basic degrees, kuitira kuti kana nhanga anastesia anoda oncology, anoda palliative care, anoda kuita anastesia, ada kuita ICU, ada kuita midwifery, vaite zvese izvozvo at degree level, manesisi edu ave magraduates ese, kuitira kuti vave nemukana wekuvacompetitive kunyika dzese.
Munotarisira kuwana mhinduro riini?
Tiri kutarisira kuona mhinduro yedu in the next 2 weeks, inova nguva yakareba chaizvo chaizvo. Tofanira kunge tatoita mameetings neHealth Services Board, taita meeting napermanent secretary nenursing directorate, vakuru vose kunesing chidiscusa maissues atoda tigadziriswe. Kana maissues wayo achinge asina kugadziriswa, isu tichaenderera mberi nokupa notice or intention of incapacitation, tozoona zvinenge zvichitevera zvinosanganisira kurangwa mabasa.
Mutungamiri sangano revakoti reZimbabwe Professional Nurses Union vaRobert Emmanuel Chiduku vari parunhare neStudio 7 vari kuGweru. tarisa zviri munhau. Sangano renhau renew zimbabwe.com rine musoro wenhau unoti mutungamiri webato rinopikisa rezapu vasivangelizwe Nkomo vanove mwanakomana wegamba renyika uye vakamboye mutevedzeri wemutungamiri wenyika vajoshua Nkomo vari kuda kuti baba wavo vafukunurwe kubva panoradzikwa magamba enyika paheroes acre. Bepanhau renews day rine musoro wenhau unoti dare repamusorosoro reconstitutional court rakapa mutongo nezuro wekuti zera rinobvumiswa kuita zvepabonde zviri pamutemo rave makore gumi nemasere kubva pamakore gumi nematanhatu. Yave nguva yenyu vateereri yekusvitaurira mega zvamunofunga.
Koi pastitwe sevenapo makadiko zvenyu taura na Clemenzi. Vedue ndiri pano zvangu pamupumaranga apa kumusha kwaita marengenya uko vana vongodzingwa setinozokurudzire government inotindai mutotaura nematicha maticha acho achatambiri kwagutuko. Zvikoro tinovakatega segavhenmendi nekuti tisakavaka vana vedu havasina rugaro nokudzidzapo. Zvakaoma munangarwa uraya nyika.
Pari seapo pastudio 7 mune chana joga blessingi. Mukomana ngaapinde hake. Ngativhote anhu amwari, ngasapetuke kumasure ba. Ngasarashire mbereko ngekufirwa. Ngativhote maningi vine musindo. Gore rinouya 23 iro. Ngaihambai teshe tovhota. Nhare joni kweshe are nyika dzeshe nyika mukanza vaiti vhote. Ndini Boni vamuzapingura ii. Ndatenda hako.
Mamukasi vana mukoma Jonga kandimirei nevamwe vose kustudio 7 inoda kungotaurira vanhu vezanupf avo vanotiwo nyika yakatorwa nehondo haina kutorwa nepeni. Zvinhu izvo zvinoda kuzvitanga 2023 kuvatadza kuti nyika inotorwa nepeni haitorwi nehondo. Hondo iya yakarwiwa nevanhu vaida rusununguko sezvatinodawo. Rusununguko rwatinoda gore rino rinotevera kuda kururwa nepeni. Munangagwa negavhenmendi yapo ine corruption. Must go. Corruption nenyakanyanyisa. Uye president Munangagwa tinotodemba Mugabe waiva nani. Imi ndimi Utsi mubva kupedzisira 2023 Tamisa Movies.
Makadiko pastudio 7 apa. Ini ndinonzi Kruger ndiri muno muEastern Cape in South Africa. Muchiti angapinde mukomana kumusha toenda kumuvhota, toenda kunomuvhotera. But the problem manje tiri worried ninyeye mirishonga towards my elections apa. MaUTS ano ane misindo especially kunzvimbo dzadzonyatsa kuziva kuti CCC yakabata nyaya musindo ndeichafiringidza masupporters akawanda CCC. Asi hangu ndichikurudzira kuti hai kuvhota mukomana tiri kumuvhotera ende anopinda. Asi nyaya musindo manje ndonyaya yatiri waridhi nayo posis anotoiziva yagaranti yemusindo. Asi kudliwa yagara iri kudodliwa.
Ndinoti maswera sei ndinotiwo Joyce ndiri kuno kumarondera. Tinongoda kukurudzira vari kumaruzevha kuti vasatyiswe nevanhu vezanupf. Munhu une kodzero yako yekuvhotera paunoda ende muballot box unenge uri wega. Ngavasatyidzirwe, unongokwanisa kuvhotera munhu wavanoda. Ngavasavhundutsirwe, ngavaende vanoisa X papo pane mukomana ipapo ichidiki neusonchamisa.
Makadii henyu vana mukoma Jonga kandibindi. Tinonzwa zvedu zvatinonzwawo zvedu nevakuru vedu vemunyika vanonzi vana baba vemisha avo vanenzi Dr. Mavhaza avo zvavanga vachitaura kwavari ikokoko kwavakaenda nemutungamiri wenyika. Handifunge kunge vanotaura sababa vemusha. Kutaura vachituka handina shuwa kuti ndozvinoita baba vemusha. Baba vemusha vatonge musha vachidaro. Ukaona baba vemusha vakungopenga vachingoti panenge pachitaurwa nyaya inenge ichitaurwa mune zvakanaka vanenge vachingopopota kuratidza kuti baba vanenge vakundikana. Zvavari kutaura hazviiti. MaChina vakaunza munyika machemumu havabhadhari vashandi, havatobhadhari zvachose. prazi iwo pawakayambuka vachienda kwavari kuko vakaenda nemabhondi noti herai tiri kutambura isizwa nemuzimbabwe matauriro ari kuita Dr. Mavhazauka vanoita kunge ivo nevana vavo chete ndivo vanogara muzimbabwe vakagarika baba ivo matauriro avanoita vachimwari
kwazivai kwazivai vashamarari vestudio 7 makadi apo ini ndinoti zvangu ndiri kuno kumasvingo zita rangu ndirasingadi kureva nekuti zvokwadi vakuravo nevambodzika pachigaro vaiti kwiridza bhuruga zvino zvinhu zvakwira zvinhu zvaakudhura nevambosuduvo tadzova kuzorodzwavo tadzva kutsvamusana nedumbu mwana watsvamusana dumbu ratsvavo saka zvatiremere
makadiko pastudio 7 makadiko aindoda kutenda zvangu kuna vadzokora avo vadzokora vadzokora rambai makasinga rambai makadzvanya mudhara rambai makadzvanya ipapo haimwe ndimwe vatida kudoita mutauriro wepati chaivo havadzokora minobata kwete zvadhaimani uyo vanga vadosekwa na simavhe vavatoona kuti dhaimani uyo kutopenga ungati kwai vavafuteresanipevu zvinhu zvakanaka zvinhu zvakadai sezvi kana zvinhu zvakanaka ngadzokei kunyika tione kwete kungotarari kuna naeurope ikoko achida chiguta chikanga kuti vanhu vomunozvipa kwanotamba ndidimomoendirikungerenga
makadi apo pastudio 7 munofara here mukomata nonika hwande pamwe chete nevamwe vamunoshanda navo vana Blessing Zulu joka kandimire vese ndinovakwazisai zita rababa ndichiti makasimba here nokutendai nebasa ramunotiitira iri nekuti tepfenyurira nhau ndinokomana anobva pamuchipinge pamanderapo ndinonzoloigata ikanoti manesa ndakumbirawo kuti hurumende itigadzirirowo zvebridge repabudzi apo bridge repabudzi ngoti pfuurei pachipinge west farm apo bridge rekwabudziro kumbira kuti vambotigadzirira bridge iroro chakanyanya kuita chibridge chidiki zverod rebisstere matsaona haperi ipapo anoramba achiitika stere ndavambogadzirawo ipapo hurumende iri kutonga ndiyo yandiri kuisira ichi chichemichi ndatenda
idzo dzanga dziri pfungwa dzevateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Zimbabwe nhasi iri kubatana nedzimwe nyika dzemuAfrica pakucherechedza zuva reAfrica Day iro rakanangana nokucherechedza pamwe nekupemberera budiriro yaitika muAfrica kuburikidza nesangano reAfrican Union kubva zvaraumbwa musi wa25 Chivabvu 1963 richinzi Organization of African Union. Asi vamwe vanoti kunyanga hazvo Africa yasununguka kubva kuvapambepfumi ichiri pasi peutapwa munyaya dzezveupfumi. Zuva iri riri kuuyawo panguva iyo zvizvarwa zvemuAfrica zvisina kubatana sezviri kuonekwa nekurwiswa kuri kuitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika nezvizvarwa zvemusouth Africa uye kushungurudzwa kwevamwe kunyika dzakaita seLibya. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party vauraya izembe vanoti kunyanga hazvo pachine zvimwe zvinoda kugadziriswa pachine tariro yekuti zvakaumbirwa zuva iri zvichazadziswa.
Zuva rakadomwa iri navakuru vedu kuti tifunge nezvenharaunda yedu yeAfrica. Zvinotaura upenyu hwedu, magariro edu, zvinoitwa zvedu, nezvishuviro zvedu, nebudiriro, norusununguko, nokufara norugare muAfrica. Saka izuva rokuti yeudzvidza kuti tirangarire izvozvo sevanhu vorudzi rutema rwomuAfrica.
Asi muri kuona here zvakaumbirwa zuva iri muna 1963 zvichiri kuzadziswa pari nhasi?
Zuva iri richidomwa rariri zuva rokutsvaga rusununguko kubva kuutongi hwounhapwa kana kuti hwoudzvanyiriri kuti Africa yose isununguke. Zvino pane basa rakaitiwa nezvimwe zvakaitiwa takanangana nekusununguka kweAfrica. Asi basa iroro harisati rapera. Ndima yakarohwa kubva kwayakarohwa. Asi iko zvino takatarisa mberi uko tinongoona futi kuti pane basa guru rakatodarika rovakaenda rinofanira kuita kuti Africa izosununguka ive norugare.
Asi zvii zvamungati zvinofanira kuitwa kuti rugare rwamuri kutaura iroro rwuitike?
chokutanga ndechekuti rudzi rwaAfrica runofana kuva rwakasununguka kufunga. Muchaona kuti kana nyika dzose dzakasununguka, utongi kana kuti hurumende dzirimo dziri kurambidza vanhu veAfrica kufunga. Zvisinei kuti vanhu vari muhofisi ndorudzi rwaAfrica, asi mufungwa hatisati tasununguka kuti vanhu vafunge njere yavo vasina kunonera vasingatyi. Ndosaka tichiti Africa Day inofanira kuti itiyeuchidze, tinanganidze kuti tisununguke mufungwa. Mufunga tichakasungwa hambira dzakondo nebarbed wire.
Asi tiri kuona Dr. Zembe pana Africa vega vari kutadza kubatana, tichitarisa zviri kuitwa muSouth Africa kune zvizvarwa zvekune dzimwe nyika, zvimwe chete nekunana Libya nekunana Mauritania uko. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Tinototarisa nokuda kwokuti izvo matongerwo akaitwa Africa ichipambwa nevabvakure vachiita zvikamu 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 zvokuunza nyika iyi kubva kunana Berlin Conference kuya kunana Germany. Nazvino muitiro iwoyo ndiwo wakapinda kunjere dzavanhu nokufunga kwavanhu kweAfrica, kwokuti nharaunda inei Zimbabwe, iyo itokujoni, iyo iMalawi, iyo yaimba Zambia, zvichitero zvichitero. Saka pfungwa dzichipo iko zvino dzodzokuti nyika imwe neimwe yakamira yoga. Saka vanhu vazhinji vachifunga kuti tinofanirwa kudzokerana kuti Africa ndeimwe. Saka zvipenga zvipenga izvi nemaitiro aiitwa noutungamiri hwacho nepfuma dzenyika nekugara kwokunzi inyika yamira yega, nyika yamira yegaita ndokwa chakatipatsanura. Asi ndinoona njere yeAfrica ichiinda zvido zveAfrica zvinova ndizvo zvakaisirwa Africa Day zvokusunungura pfungwa dzezvizvarwa zveAfrica, ndokwatiri kuenda.
Havanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party vaurayai Zembe vari parunhare muHarare neStudio 7.
Woji bro party. Tamuka. Nagamona yega jitfamira. Yega ninguva newe ndani nokumira. Amenoka napaine bando kuzivira. Yega ni musika na daiwani daira. Jiga zimuku waisha demani kwanira. Munenge muneru chiva ndoro Zamani pane nomotambira nigadi uyo mukana ndotoshandisa nigadi mama vangu ndotovazivisa asi vakandozviramba kana ndichinge ndamuda mama musandirambidze rudo ndiro rino ndituma chinge ndamuda mama musandirambidze rudo ndiro rino ndituma
tarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Vana vechikoro pamwe nevakuru vatatu vanourayiwa pachikoro chevana cheRob Elementary School chiri muUvalde mudunhu reTexas muno muAmerica. Rimwe sangano rinomirira vakoti reZimbabwe Professional Nurses Union rinonyora gwaro renyunyuto kuHealth Services Board pamwe nekubazi rezveutano richikurudzira kuti mashandiro evakoti avandudzwe. Dhora remunyika riri kuramba richidzikira uremu kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica sezvakaonekwa nezuro pamusika wemari yekunze webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe weForeign Exchange Auction. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika dzemuAfrica pakucherechedza zuva reAfrica Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.